Gavuna webanga iri zvakare varisachi garo vekomiti yebanga iri inoona nezvekufambiswa kwemari yemonetary policy committee Dr. John Mangudla vati mari iyi inosanganisira madhora maviri emakoini nemadhora mashanu ebepa ichange yave mumabhanga mukati memasvondo maviri ari kutevera vachitaura mushure memusangano wekutanga wemonetary policy committee vamangudla vati komiti yavo haisi kufara kuti mumabhanga muna mari inokwanira munhu wese ndo saka vatora dano rekuunza mari itsva.
Tusa mari itsva kuma banks kuti yosangana muchete nema bond notes zvinofambana zvangofanana ikara yacho yese chekuti panga pakanzi bond panga pakwasa bond panga vakamwezi pakudhora chete zvakasiyana. Otherwise tusi mari kuma banks yema coins ma $2 nemapepa nema $5.
Vamangudla vatiwo vari kuwedzera mari pamusika wemari yekunze kana kuti interbank market vachiti matano aya achaderedza mitengo yezvinhu.
Kuwedza kukesha zvine kuti izvo inflation vakura kwete, asi kuti munhu ongane mari yake mubhengi unogona kudhirowa otora iri cash kana kuti aite matransfers kana kuti aite maplastic money kana kuti aite micro cash. Izvi zvakanaka nekuti izvi mapuraizi anobva adzikawo pasi zvino kuti amwani anhu aite basa kutengesa chii mari izvi MPC yaitutumwa zvikona izvozvo. Chechipiri chabuda imomo nechekuti izvo tirokuti mainterbank market yedu ifambe zvakanaka. Zvava izvo kuti tirokuti tiise mari yeforeign currency kumabanks tinotengesa kumabanks at auction price kutokuti chii tifambe zvakanaka kumabanks koko.
Vamangudla vatiwo pane mari yakawanda isina zvairi kushandiswa yakangogara mumabhanga uye komiti yavo yatora dano rekuti mari iyi ichishandiswa pakurima pamwe nekugadzira zvinhu kuti upfumi hwenyika husimukire.
Mari iyoyo tirekuti tiite reuse it musystem kutiende kumaagriculture redistribution of that money kuagriculture nekumaproductive sector of the economy zvokuti nyika isimukire ndokuti tiite producing. Chisipo mukwandi munyaka muno iconfidence levels are low neproduction low zvozvinhu zvakaita low it means that nyika haisimuki zvakanaka. Saka totishande ze MPC se bank kuri reZimbabwe kuti batsane nyika yese Zimbabwe kuti kudzire upfumi hwenyika yeZimbabwe.
Vaenderera mberi vachiti pamari yose iri mumabhanga munyika mabhiriyoni 10 nemapfumbamwe yemadhora makambani makuru mashanu chete ndiwo ane zvikamu makuru mashanu kubva muzana zvemari iyi. Munguva pfupi yapfuura RBZ yakavhara maakaunts yemakambani akaita sesakunda Croco neAccess Finance achinzi aishandisa mari zvisina tsarukano uye aifungidzirwa kuti ndiwo aiita zvekutenga nekutengesa mari pamusika mutema. Saachigaro vesangano rinomirira mabhanga munyika reBankers Association of Zimbabwe vawebhista rusere vati semaonero avo Monetary Policy Committee yabuda nematanho akanaka chose.
Tatanga zvakanaka nekuti nyika yese yakuona kuti Monetary Policy Committee yakushanda neReserve Bank yedu ichishanda nevamwe maadvisors vari kuPAC ichishanda nemabankers nemamwe maindustrialists kuitira kuti tiite chinangwa chimwe chete chekuti tigadzirise nyika yedu panyaya yeproduction. Production kuagriculture, production kumaindustry, production kumaservices. And haizvisi chinhu chinongogona kuitwa mangwana. Chichatora nguva shoma chichigadziriswa.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti danho rekuwedzera mari mumabhanga rakanaka chose sezvo vanhu vange vatambura nekutengeserwa mari nemakoronyera.
Asi dambudziko rine danho iri nderimwe rekuti hatizooni zvehere ivo vanga vachiraura mari kumabhanga vasingaidzose vachiramba vachiita zvimwe chetezvo. Matanho api atorwa neRBZ kuitira kuti vanhu ivavo vanga vachimbokwanisa kunge vane mari dzakawanda dziri panze pemabhengi vange vachizopiwa zvitarafu kana kuti vange vasingazvidzokorere zvakare, nekuti tinoona kuti mari dzinotanga dzirimo mumabhanga padzinobuda hadzichadzokeri.
Vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti bhanga guru renyika ritore matanho anoshayisa makoronyera anotengesa mari mukana wekuramba achiomesera vanhu. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti nyika inofanirwa kungwarira kuti munyika musawanzwe kana kudhindwa mari inodarika upfumi hwenyika sezvo izvi zvichikonzera kuparara zvakanyanya kwesimba remari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Godwin Mangudya.